Marie. Si. Bibi negate. Television.
Papa, was in my boss. She has a single money loss. I did a divorce. Mata got out of the pest. Ngizati bagachi outesa ba mafaro dilolava lokesa bala mai va chiloleta musika dilava ya bomo mira zvekupenga kuseka zvamovani garukare ari mafaro izvo adirare ichi chasiyana nechivare vare ndiye kutama kwemwere kuseka zvamovani garukare ari mafaro izvo adirare ichi chasiyana nechivare vare ndiye kutama kwemwere vayave kuviringa. Ate divano poronga, ate di a chevonga vonga. Mazaga kukanla musaga, mawali ajanga saga la ditila. Mafaro kusima sepila, shagutoda varibo valakina. Negulizo sofodi tova pina, mafaro kumawina. Kuzega la mofani garugari, ari mafaro isuzu hadirari. Iji jaziana, neji vare vare, ndiye kutamba kwemere. Kuzega la mofani garugari, ari mafaro isuzu hadirari. Iji jaziana, neji vare vare, ndiye kutamba kwemere. Varibo vala boizi. Zizipo chicken is a spicy, masag, kuva tenga zirayzi. Niki siri si pensi, si uya nira kuona isi. Papu diwa shi ma boss, si ya shi singa mani los. Adidi shi divos, masag gatato si da pes.
Asi chi,
kuseka na mofa nika. Asi usazoro wa yeke, yeke yeke, ke, ke. Kuzega la mofani garugari, ari mafaro izuzu hadirari. Iji chasiyana, neji vare vare, ndiye kutama kwemere. Kuzega la mofani garugari, ari mafaro izuzu hadirari. Iji chasiyana, neji vare vare, ndiye kutama kwemere. Kuzega la mofani garugari, ari mafaro izuzu hadirari. Iji chasiyana, neji vare vare,